Mutsamba yavo kuparamende uye yaverengwa mudare reNational Assembly nemutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda, munyori wePDP vaBenjamin Rukanda, vati vasere ava vakapinda musarudzo vakamirira PDP muMDC Alliance iyo yainge yaumbwa nemapato manomwe zvichitevera chibvumirano chaainge aita musi wa5 Nyamavhuvhu 2017. Vasere ava mumiriri weHarare East vatendai Biti, mumiriri wekambuzuma vaWilias Madzimure, mumiriri wembizo vaSettlement Chikwinya, mumiriri wengulumane vakucacapulu, mumiriri wePumula amaisi Chelisle Mahlangu, pamwe nemumiriri weMutasa South varegai Tsunga. VaRukanda vati chibvumirano ichi chinoti mapato aya anoramba akazvimirira uye aisarudza nhengo dzayaamirira muMDC Alliance pasarudzo dza2018. VaRukanda vati vese vadomwa ava havachamirira PDP nekudaro vanofanira kudzingwa muparamende. Ngatinzwei vaMudenda vachiverenga tsamba yavaRukanda.
The members listed below have by operation of clause 664 subsection A of our party constitution ceased to belong to the party and are hereby being recalled.
Vadomwa vese ava havasisiri nhengo dzebato redu pasi pechikamu 64 subsection A chebumbiro remutemo webato redu. Nekudaro vanofanira kubuda muparamendi.
VaRukanda vati vari kutarisira minduro kubva kuparamende. Samba yavaRukanda yatumirwa kumapato aive muchibvumirano ichi anoti MDC Tsvangirai, MDC Ncube, Multiracial Christian Democrats, ZANU Ndonga, Zimbabwe People First neTransform Zimbabwe. Mutauri wePDP vaNcube Zita Khumalo vaudza Studio 7 kuti hongu bato ravo rakanyura tsamba ine zuro uye vari kutarisira kuti paramende ichadzinga vasere ava.
Ndechokuva recall muparamende nekuti mamembers ePDP saka havasatevere mainterest edu vakasiya bato nokujoina rimwe bato, saka vatiri kuvata recall.
Asi mumwe wevanzi vadzingwa muparamende vaMadzimure vaudza Studio 7 kuti havatomboziva kuti Rukanda ari kuda kuvadzinga basa ndiani uye patori nenyaya dzake dziri kumatare.
Chokupana ndechekuti iye Rukanda wacho ndiani, ukatarisa mugazeti ra2018 raitaura vanhu vari kukondesa maelections, unowana Rukanda ari kupeople's rainbow coalition kumasvingo, unowana Lucia Matrenga ari mupeople's rainbow coalition inthemidland. Izvi zvakaitika ndi2018 iyi. Tsamba iri kunyorwa ndeya2021. Rukanda nethe same section yaari kutaura akatosiza kuita memba ifiwa zememba yePDP yacho.
Vabiti vati vaRukanda havana mvumo yekuvadzinga uyewo vatiwo vamirira kunzwa kubva kubata ravo reMDC Alliance kuti votora danho ripi.
Hazvi zvokuti tichaita sei tichagara pasi sebato reMDC Alliance toona kuti tinofamba sei, ndoichatipa ruzivo kuti tofamba sei tichibva pano kusvika kumberi.
Nyaya yemakakatanwa nekusagadzikana kwezvinhu muzvikwata zveMDC kwakonzera kudzingwa kwenhengo dzeparamende dzakawanda kubva pazvakatanga gore rapfuura. Kusvika pari zvino MDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora yadzinga nhengo dzeparamende dzinodarika makumi matatu kubva kumatare eSenate neNational Assembly. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaPride Mukono vaudza Studio 7 kuti hapana chinoshamisa pane zvaitika nhasi sezvo zvakatomboitika zvekare gore rapfuura. Vatiwo izvi hazvifaniri kudzorera vemapato anopikisa kumashure, asi kuti vanofanira kubatana voramba vachirwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.